Kunyange hazvo vashandi veutano, vashandi vehurumende pamwe neveruzhinji vakambozeza kubaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, zvinhu zvachinja uye vakawanda vave kubaiwa nhomba iyi kuzvipatara zvakaita separenyatwa neWilkins, uko kuri kubaiwa vanhu. Pave nemitsetse yakareba yevanhu vari kubaiwa nhomba iyi. Makirinika akawanda ekanzuru muHarare avewo kubaya vanhu nhomba iyi. Uye Studio 7 nhasi yaona vanhu vakawanda vachibayiwa nhomba iyi mumisha inogara vazhinji yakaita semufakose nembare. Mumwe abayiwa nhasi vahunizarira Dongo vati vaona zvakakodzera kuti vazvidzivirire kubva kudenda iri uye vakanzwa nezvechirongwa ichi. Panhepfenyuro yeStudio 7.
Irini ndakanzwa paStudio 7 nemedhiyawo imwe pandakatanga kunzwa paStudio 7.
Mukuru anoona nezvedenda reCOVID-19 mumahofisi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Dr. Agnes Mahomba, vati vanofara nezviri kuitika uye izvi zvinotevera zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvekushambadza chirongwa chekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vati zvirongwa izvi zvinosanganisira kubayiwa kwakaitwa vaMnangagwa nemutevedzeri wavo vaKosindani Chiwenga, kushambadzwa kuri kuitwa nebazi rekuburiswa kwemashoko pamwe nezviri kuitwa nemakambani akaita seZimpost, iyo yakaparura masitembi ane chekuita neCOVID-19 nemusi wechitatu. Dr. Mahomba vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kuti munhu wese anoda nhomba yeCOVID-19 abayiwe, uye vati zvasarira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi.
Sekutanga kuitakaita handiti makaona vanhu vachimbofunga kuti aa, vanhu vanenge vasiri kuda asiona zvazoitika manje. Saka zvakutodhipenda nemacommunity. Isu tapakura chirongwa majekiseni tinawo, tiri kuramba tichitenga, tiri kutaura tichina tsao, tichiri kutaura nezvazvo kuti ndo aim yedu iyoyo. Zvasara kune isu mhuri yeZimbabwe kuti tikatora zvatiri kupakurirwa tingatadza nei kusvika kwatinoda kuenda.
Mashoko aDr. Mahomba anouya mushure mekunge gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakazivisa nezuro kuti hurumende yakaunganidza zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica ekutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. VaNcube vakati hurumende ichatenga nhomba miriyoni pamwedzi wega wega kudzamara vanhu mamiriyoni 10 vabayiwa. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati ichokwadi kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa hwakwira, vachiti veruzhinji vave kuona kuti hapana dambudziko rakawira vanhu vakabayiwa nhomba iyi pakutanga.
I think vanhu vangoweya maoptions avo kuti kubayiwa nokusabayiwa chiri nani ndechipi. Beta ndingoisa machances angu panyaya yekubayiwa kuda ndingangodzivirirwe nekuti chirwere chichiripo ichi. So hapana chaichaisi chandingati ichi ndicho chandandanzwa kuvanhu chiri kuvapa confidence. Chimwe chogona kunge chichingoita kuti manhamba akwire ndechekuti zvino vavhura vavhura vapa phase 2. Saka catchment yacho yakurawo kudarika zvayanga iri paphase 1
Dr. Madzori avatiwo unogona kuva mutoro mukuru kuti hurumende ibati chinangwa chayo chekubaya vanhu mamiriyoni 10.
Panoda munana chaivo kuti tiibate by year end. Chokutanga kuuya kuri kuita mavaccines acho anenge ari kuuya zvishoma nezvishoma. Chechipiri, parate yatiri kubaya nayo iyi kuti tisvike 10 million by year end, handifungi.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti vanhu vave kutambira nhomba yeCOVID-19.
Tino munoona hurumende yazenge yawedzera inonzi health education. Tiri kuona nemamupepa nao, tiri kuona nepamaredio pematv paichitaurwa nyaya yekunzi ende anobayiwa, ende anobayiwa. Plus iyo vanhu vanoshambadzawo kubayiwa ukokoko vanga vati wandei, zvakonzera kuti advocacy yacho inga tikarusha vanhu vachitanga kundobayiwa zvakare.
Kunyange hazvo hurumende yakati makambani nemasangano akazvimirira anokwanisa kutenga nhomba achishandisa bazi rezvemari, Dr. Madzorera vati havaoni chikonzero chekuti makambani kana masangano akazvimirira aite izvi kana hurumende iri kubaya vanhu nhomba iyi pachena.
Why should the company subsidize a public health program? In public health program inafecta munhu wese mupfumi nemurombo. Hurumende ngaiise aside. Makambani wanzi ari kubhadhara mutero kwavari kutenga vaccine. Ngazvingoitwa nehurumende zvive synchronized, zvive standard. Hapana anoramba kumira mukiu. iyo kiyo yacho inenge isimbopomerwei manesi tinawo hobho vanobaya chop chop tiri kuzoona kuti izvo vanotogara pasina vanhu vari kubayiwa pamastation ari kubayiwa vanhu saka kiyo inenge yabva kupi
kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nomba huri kukwira dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti Zimbabwe inofanira kubaya vanhu zviuru 33 kana kuti 33,000 pazuva kuitira kuti ikwanise kubaya miriyoni imwe chete yevanhu pamwedzi wega wega kwemwedzi gumi inotevera kuitira kuti inge yakwanisa kubaya vanhu mamiriyoni gumi kusvika nezuro zviuru 71 nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 87,791 vange vabayiwa nhomba yekutanga uye vanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 17,516 vange vabayiwa nhomba yepiri pari zvino Zimbabwe yakapa mvumo yekuti munyika mushandiswe nhomba ina dzinoti Sinopharm neSinovac dzekuChina Covaxin yekuIndia neSputnik V yekuRussia nhomba dzave munyika iSinopharm Sinovac neCovaxin ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.